manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pa56, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Frank na Samuel vapiwa bail in the sum of 500 RTGS each nema conditions ekuti vari vasa interfere nema witnesses uye zvatikuti kuti vagare pa madresses avo avakapiwa.
Vatori venhu vaviri Frank Chikore na Samuel Takawira vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakatsveyama ine chekuita nemaexchange rates.
Dare repamusoro rehigh court rinorasa chikumbiro cheEcoCash chekuti ribvumidze kushanda zvakare kwezviuru zvevanhu vanoita zvekufambiswa kwedzimari vachishandisa nharembozha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pa56 sekuziviswa kwazvakaitwa nehurumende nezuro manheru. Vanhu vapora kuchirwere ichi vava 25 uye vafa vachiri vana. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti rakanga raongorora vanhu 225. Kusvika nezuro hurumende inoti yanga yaongorora vanhu 339 zvine 444 nevana kana kuti 37,474. Johns Hopkins University Hospital iri muAmerica inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pa5,000,000 ane 550,000 3,456 kana kuti 5,590,376 kuchitiwo vafa nechirwere cheCOVID-19 vadarika pazviuru 349 15,015 kana kuti vadarika 347,915. Nyika dzinonzi dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi pasi rose dzinoti America, Brazil, Russia, Spain, United Kingdom, Italy neFrance. Nyika dzemuAfrica dzanyanya kuvhiringwa nedenda iri dzinoti South Africa, Egypt, Algeria, Nigeria, Malaysia neMorocco. Vatori venhau vaviri Frank Chikore naSamuel Takawira vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $500 emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kudzimba dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chikore naTakawira vanzi vadzoke mudare musi wa15/10 uye vagare pamakero avakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vaviri ava vakasungwa nemusi wechishanu vari paParktown Hospital vachiita basa ravo sevatori venhau. Vakapinda mudare nemusi wemugovera asi muchuchusi wenyaya ivaterenzi Mukuze vakapikisa kuti vaviri ava vabhadhariswe mari yechibatiso. Gweta revaviri ava vapaida moyo saurombe Vati odare rati vavira vasa kanga nisa kuferefetu kwa kwenye ya iyi.
Wakomano Frank na Samuel wapi wa bail in the sum of 500 RTGS each ni makonditions ya kutiva reporti. Vavava vasa interfere ni ma witnesses uye shati kutiva garipa madresses au alaka piwa.
Vasa urombe vati ovari kugununguna ni kurambo shunguru kwa kurukuitu kwa vatorive nao vachita basaravo. Vakati semagweta vacha ongorora matana vanga tora kuitira kuti vatorive nao vachengetedzeke pavanenge vachiita basa ravo.
Isu semagweta tishanga tishitarisa kuti totora dzimwe nambo dzipi kuenderera mberi pamusoro penyaya iyi nokuti tofunga kuti majournalists arifano vanga ari protected kuti vaite basa ravo. Vasiri kushungurudzwa nekusungwa kana kutyisidzirwa nekusungwa. Saka tichaona zvakare kuti tinga approacha matare pamusoro here kuti kodzero dzevatrapi venhau dzemajournalists dzinge dzichiiswa pamusoro.
Pakasungwa chikore natakawira. Vavira vavaida kutaura nenhengo dzeMDC nhatu dziri kurapwa paParktown Hospital dzinoti mumiriri weHarare West muParamende, muzvare Joana Mamombe, mutevedzeri weboka revechidiki, muzvare Cecilia Chimbiri nemurongi wemisangano yevechidiki, muzvare Netsai Marova. Vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 Statutory Instrument 83 of 2020. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Vatavani Moyo, vati havasi kufara kuti vatorive nao vachiri kuramba vachimbunyikidzwa zvisinei nemutengo wakapiwa nedare repamusoro wekuti vatorive nao vanoita basa rakakosha nekudaro vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Vamoyo vati wazvina kunaka kuti Zimbabwe irambe ichingotaurwa panyaya dzekumbunyikidzwa kwevatorive nao.
Hatidi kuva nyika yoga mudunhu reSouthern Africa. Rinoramba ichingobuda yakasumukira zvikuru isiri munguva yehondo kasiri pakati pekuzvindikita kumbunyikidza nekukanganisa kodzero dzevatapiwe nawo. Misa Zimbabwe zvinoti izvi hazvina kukodzera uyezve hazvitipi chimiro chakanaka mumeso yevauyi, mumeso yevashanyi, mumeso yevanoda kuuya vachizoita mabhizimusi munyika yedu yeZimbabwe yatinoti your foreign direct investment.
Chakadaro mumwe mutori wenhau Augustine Moyo uyo akamboita mutauriri weZimbabwe National Road Administration ashaya mutsaona yemotikari. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti rufu rwake ruchafamba sei. Vatori venhau vakawanda vanyora patwitter vachiratidza kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMoyo. Mune imwe nyaya yaitika muHarare, bato reMDC rinotiwo imwe nhengo yaro yeHarare Youth Province vaLove Joy Chitengu vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani. Mutauriri wevechidiki mubato iri vaSteven Chuma vati vachitengo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira mukuratidzira kwakaitwa kumusha weWarren Park apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Gweta riri kumirira vachitengu vaGift Mtisi vati vachitengo ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Chitengo ari kuchajwa nekutyora mutemo yemutemo weCOVID SI 99 of 20, asi ane imwe charge iri kusuggestwa iri alternative charge yekuti kana iyi yekutanga isina kuita zvakanaka vanoisa imwe charge. Charge imwe yechipiri ndiyo yekutyora mutemo wemagatherings, ungana vanhu vakawanda vaine chinangwa chekuda kuita ruzha kana kukonzeresa ruzha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vapo unyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vakabatikana patavafonera vakati tizovafonera zvakare pavanenge vasununguka inova nguva yatinenge tavapa mhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya 10:30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa chikumbiro chekambani yeEcoCash chekuti ribvumidze kushanda zvakare kwezviuru zvevanhu vanoita zvekufambiswa kwedzimari vachishandisa nhare mbozha idzo dzakanga dzavhariswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Kutanga kwemwedzi uno paine fungidziro yekuti vanhu ava ndo vari kukuchidzira musika mutema. Richipa mutongo waro nhasi musi wechipiri, dare repamusoro iri rati haringarambidzi kushanda kwemutemo richiti kutonga richitsigira EcoCash kunotadzisa RBZ kuita mabasa ayo sezvinobvumidzwa nemutemo. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvanga zvagara zviri pachena kuti RBZ iri kunangana nevanofambisa dzimari kuEcoCash ava kwenguva ndefu, asi vanoti havaone danho iri richigadzirisa dambudziko riri kukonzerwa nemisika mitema pakutengeswa kwemari yekunze. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ndakatarisa hangu mutongo uyu hausi mutongo wandeikahadza zvikuru. Takatarisa kuti mumazuva aperaya RBZ yanga yanyanya kusimbirirawo EcoCash choitawo zvekunanga nemamwe madirector avo vachivapomera mhosva yekudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari idzo dzidzi. Saka husi mutongo wandingati ungadziwa nyanya kushamisa kana kuti wanyanya kukahadza.
Mutongo uyu unosiya papi vanga vachiita basa rekuchinja mari nemafoni ivava vakuchera?
Ichokwadi kuti pane vazhinji varasikirwa nemabasa, vamwe vanga vachichinja mari asi nevamwewo vanga vachitoitawo mabasa asi nei nezvekuchinja mari, nekuti tikatarisa tichaona kuti vamwe vanhu vari kuvharirwa maagent lines aya makambani anga achitoitawo mabhizinesi avo asi nei nezvekutenga nekutengeswa kwemari. Vamwe vachona ndo vakadzikisirwa malimit avanga akwanisa kuti vaite pamwedzi ekuita mabhizinesi avo. Saka zvese izvozvo izvo zvichaafekta muneimwe nzira kuitwa kwebhizinesi munyika muno.
Ivo mutongo uyu unogadzirisawo here dambudziko remisika mutema iyi kana rekuchinjwa kwemari mumigwagwa riri kuedza kurwiswa neRBZ?
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakatsveyama ine chekuita nemaexchange rates. Chakonzera kuti musoro uteme inyaya yekusava nemaindustry ari kushanda anoita kuti tinge tichiwana foreign currency yakawanda. Izvi zvekuda kuvhara EcoCash vana vachangozongotsvaga dzimwe nzira, uye dziripo dzakawanda dzimwe dzavatovhura kare dzekuti vanhu ava vange vachingochinja mari vange vachingoraramawo nenzira dzavanga vachirarama nadzo. Saka ndingangoti inini kunyange hazvo RBZ yananga EcoCash kuti ndo vari kudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari, asi hakusiko chaiko chaiko kwavanenge vachifanira kunangisa mapanga avo neminondo yavo. Ngavanangise minondo chaiko chaiko kune matambudziko, kunova ndiko kunofanira kunge kuri kwekusimudzirwa kweupfumi kwekumaexchange rate atiri kutaura nezvavo, kuitira kuti matambudziko akaita seaya asange achioneka achiitika.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya kubva bhanga guru renyika zvarakazivisa kuti rainge rounza mari itsva yemadhora 10 nemadhora 20 svondo rapera, zvopa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Kunyange hazvo hurumende yakati dhora rekuAmerica rinofanira kutengeswa nemadhora 25, iko zvino pamusika mutema riri kutengeswa nemadhora 95. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwe reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Dollar radona zvekuti kuti titi viable currency zvaakuti remei. Uyewo tiri kuti inonzi money supply ngaiite shoma. Nokuti money supply ikaramba ichikura munyika ndiko kudonha kunenge kuchiita zimdollar. Plus money supply ndiyo inofida kumusika mutema. Nokuti kana mari yakawandisa, mari inoenda kumusika mutema inenge yakawandawo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzagara dzayambira hurumende kuti nhunzi isingadi kurumwa nzeve inovigwa nechitunha, sematauriro amuzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Mumashopu ati kupinda zvinhu zvaakudhura zvisingaiti. Marets ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Takazvitaura kana uchatondera Blessing gore rapera kuti muna March 2020 Zimbabwe ichanga yakushandisa US dollar. And it is sure zvakaitika kuti sekudaro governor wa Central Bank vamangudya vakabvumidza vanhu kuti vashandise US dollar. Saka zvaitika ndezvekuti kutambirika kuri kuita US dollar mashop pamwe chete neZimbabwe dollar kwabva kwawedzera kupedza simba kuZimbabwe dollar. Zvabva zvazowedzerwa futi nekuti kwaita coronavirus. Mamwe masekta anofana kunge achibatsira kuunza mari kunze kwenyika setourism akabva avharwa zvachose. Zvinotengeswa kunze kwenyika hazvisi kutengeseka sezvitaita makore apfuura sefodya pari zvino. Iri kutengeswa but hatisi kukwanisa kuona mari yakati o nekuti vatengi vashoma, mari yeshoma. Zvicherwa hatisi kutengwa zvazvaimboita kudhara nekuti vari kunze kwenyika makambani mazhinji vakavhara zvachose as well. Chimwe ndechekuti hama dzedu dziri kunze kwenyika vari kudiaspora havasi kukwanisa kutumira mari yavaisimbotumira makore apfuura nekuti vakagarawo mudzimba. Saka chiri kuitika ndechekuti mari kunze kwenyika ishoma muZimbabwe, yobva yapedzisa kuuraya Zimbabwe dollar inova yanga yagara yakutenda zvayo kumakuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika.
Zvinoita kuti rirambe riri vulnerable kunyaya dzespeculation, kunyaya dzerent seeking, kunyaya dzearbitrage. Izviwo zvinokonzereswa zvakare nemadistortions aripo mumisika yekuti vanhu vanogona kuwana mari neexchange rate iri pasi, wana zvakare mukana wekuitengesa mari iyoyo neexchange rate yepamusoro. Uyewo zvakare kuwedzerwa kwemoney supply munyika through maintroductory manew notes uye zvakare virtual money, zvese izvozvo zviri kuita kuti simba remari yemuno irambe ichiderera.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda.
Dhora riri kuramba richiderera nenyaya yekuti yatinoti balance of payment position yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Tingangotaura isu kuti Zimbabwe iri kunyanya kutenga zvinhu zvekunze kudarika zvainenge ichitengeserawo nyika dzekunze. Ipapo zvinoti mari yenyu irambe ichidzikira. Vanhu vanofanira kutarisisa kwakaitarisa nyika kuti isusu as a country tagara tine yatinoti deficit pama foreign currency generation. Taiwana yainzi balance of payment support yaibva kuIMF nekuWorld Bank. Izvozvo zvakaregera pakango apply masanctions. Saka kuvhara gap iroro zvinofanira kunge zvichiitika nezvo tinofanira kuita yatinoti import substitution.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwapa kuti vashandi vatambire mutero wembwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Guru kutare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasiwisiso Moyo vaburitsa mashoko anoti hurumende inokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. VaMoyo vabata zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzenhengo dzeMDC nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vakabatawo zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzamuzvare Ntombizodwa Mpofu namuzvare Nokutula Mpofu kwakaitika kuBulawayo, uko kwakazosiya mapurisa matanhatu achisungwa vachitiwo hurumende iri kushanda nemazvo mukuongorora nyaya idzi. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti hurumende haisi kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Kuti tinzwe zvizere Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere.
Nhau zhinji dzatiri kusangana nadzo dzekutyorwa kwekodzero mapurisa ndovanenge vari pamusoro penyaya iyi. Mucharangarira nhau yaana mupofu madzimai vakashungurudzwa zvikuru kuBulawayo vakatobatwa nemapurisa vakashungurudzwa zvakanyanyisa. Touyawo nenyaya yaana mamombe vakatosungwa nemapurisa vakaendeswa kuchitashi chamapurisa ndokwavakazobva vakuenda kwavakanotocha. Saka tichitarisa saizvozvo tinofunga kuti purisa ndivo vari kutonyanya kutyora kodzero dzavari kufanirwa kunge vachidzivirira.
Tichitarisa zvakaita kuBulawayo, wani mapurisa acho akabatwa wani?
Hongu, vakabatwa mushure mekunge paita outcry. But kana tichiti mapurisa ndo vari kunyanya kutyora kodzero, tinenge tisiri kutarisa nhau yakaitika nezuro cheche. But tiri kutarisa history yekuti mapurisa vanoshanda sei. Muvhiki rekutanga relockdown, kuBulawayo mapurisa vakarova munhu. Tine urombo kuti munhu wavakarova iyeye akatotisiya. Saka nyaya dzatiri kutaura idzi akasi kekutanga, kekuti mapurisa vanotyora kodzero dzevanhu. Asi dambudziko guru rinenge riripo ndereko. Mapurisa vanenge vaita zvakaipa kudai izvi havasi kuzowanikwa vachimiswa pamberi pemutemo. Vangangomira havo pamberi pemutemo day one, day two. Asi zvakakosha kutizive kuti muhistory kazhinji vanongoregezwa vakadaro. Zvichireva izvo kuti hapana yatinoti muchirungu rule of law.
Tikatarisa zvakaitika nevasikana vatatu veMDC vanonzi vakasungwa after vanga vachiratidzira. Takabva tanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachikurudzira vanhu vachiti aiwa vanhu we musabude neuwandu wenyu muchinoratidzira apo tiri pasi pechirongwa chelockdown. Sikana riri kodzero rangu chizvara cheZimbabwe kuda kubuda nechinoratidzira, asi ndikuudzwawo nehurumende kuti usabude uchiratidzira. Chii chinofanira kuitika panyaya yakadai?
Tingangoti munguva yatasangana nayo yelockdown iyi pane makakatanwa akati wandei asinogona kusangana nawo pakati pemutemo nekodzero. Ndinofunga kuti vanhu vakasununguka kuexercise marights avo, asi zvakangokoshawo kuti pakuexercise marights ako apa usawanikwe uchityorawo kodzero dzevamwe. Dambudziko ratiinaro panguva inoyi nderekuti munyika yedu yeZimbabwe hurumende iri kuita sekunge yatora chirwere chatiinacho ichi seadvantage yekuti vachinyatsotyora kodzero dzevanhu. Muenzaniso wetsika iyi ndokupwanya kwavari kuita misika kuti vanhu vari kuchema kuti hatina chekudya nekuti hatisi kukwanisa kuenda kumabasa. Hurumende inouya inobva yapwanya misika iyoyi.
Avanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya, makadiko mose gaititi muzvara nhasi ra 25 May reAfrica manzi ngati day Africa yedu. Vana vamwari tirambe chinamatira Africa. Zvatinoziva kuno kuSouth Africa katiri zuva iri rinokosheswa chose. Ndiro zuva riri pamiromo paradio hose, paTV, pavanhu hose, vatungamiriri vatongi venyika vakasiyana siyana vari kukurukura nezvaro kuti Africa ngairambe ichisumudzirwa, Africa ngaigone kuzvimirira, Africa ngaive nesimba rokuzvitongawo. Saka sema Africa tose ngatirambe tichinamatira Africa kuti Africa onayo ivo mepu yakasimba irambe ichikura, irambe ichienda mberi. Zvose zvose zvinobva muAfrica zvirambe zvichirarama nokukura. Vana veAfrica vatungamirirwe naMwari pasi rose renyika kwavari ukoko, varambe vachichengetwa. Tinozviziva kuti mukati meAfrica muchine matambudziko mazhinji akawanda. Zvatinozova zvara nhasi mwedzi uno kuSouth Africa kuno utonzi Africa Month. Kubva mei uchitanga utopembererwa kunyange vanhu vasina zvavo kuungana pamaradio, pamaindaneti, ndo zviri kutaurwa nezvezvi Africa. Saka Africa izuva Africa Day ranhasi zuva rakakosha kuvana veAfrica kutirambe tichiparticipata muzuva reAfrica irori kuti Mwari wokudenga vachengetedze Africa. Tinozva mukati meAfrica mune matambudziko mazhinji, muchiri nenzara, mune hurombo uye futi nehondo dzezvimatongerwo enyika kumbonyikizwa kukodzero dzevanhu dzevanhu vakadzi nevarume, kurova kwevana, kupondwa kwemadzimai, kurova kwemasope nezvakasiyana siyana mukati meAfrica. Africa ichiri kuonekwa kwachiri vanhu vaya vachiri kumbundikidza kodzero dzevanhu uye futi nokuita kusina kufanira mukati meAfrica. Saka tinongoti Africa dai yakamuka, Africa tisina machira Africa kuti naye asomudzirwe urombo nematambudziko zvipere nezvirwere. Tinoti muAfrica ndo muno matambudziko mazhinji okuparara kwevanhu vakawanda nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, tisingatauri secorona ichi.
Ini ndiri Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenhabvu yevanhukadzi chave naCaptain Mutsva chakatarisana nekurwira nzvimbo yemakundano e2023 World Cup aya achaitirwa muCape Town kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Felicitas Kangwa apiwa basa rekuve captain weZimbabwe netball team kusvika kuma 2023 World Cup kuSouth Africa. Jichitevera kusiya basa kwapepechwa Siya Chitema, uyo aregedza zvenetball kuitira kuti awane nguva yekunge aine mhuri yake. Asi Kwangwa haasi kutya basa iri, achiti iye anga akarimirira sezvo akamboita basa iri, achivimbisa iye kuti achaita nepese paanogona napo kuti Zimbabwe ibudirire.
Basa iri hangu ndandarijaira kazvese kuti ndichibva kujunior team. I was the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika nchiita basa, saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo, I think ndichangoedhera umo kudarika upanyangari.
Kwangwa anoti Zimbabwe ichabudirira kuenda kumafinal e 2023 World Cup, achivimbisa iye kuti ari kuona vachipinda mufinal iko zvino mushure mekusvika mumakota final emakundano a 2019.
Aiwa, 2023 tinenge titori mufinal havatarisiresho.
Manager wechikwata ichi Muzvare Ledwin Dondo vanoti pachange paine shanduko huru kubva kuchikwata chakaenda ku 2019 World Cup nechikwata cha 2023 sezvo vari kuda kupa nguva kuvatambi vechidiki. Murairidzi wemajames Ropafadzo Mutsauki anoti pane zvinhu zviviri zvinokwanisa kuitika mushanduko yavanayo, kubudirira kana kukundikana, asi ivo vari kutarisira kubudirira.
Pane tikachenje kayega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu, zvinogona kuita kuti timu ive nemaresults kana kuti timu idi ishaye maresults. Asi hatitarisiri kushaya maresults nekuti timu yagara yakabatana.
Zimbabwe netball team yakandengendesa pasi rese ku 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko yakasvika makota finali yarova Northern Ireland, Sri Lanka neBarbados. Asi ko zvino chikwata ichi chiri kutarisira kusvika mufinali kana kutotora mukombe wacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichiongorora nyaya yezvechirwere checoronavirus, tichitarisa zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Muchirongwa chedu tina Muzvare Chido Chikwari vachataura nezvenyaya dzeutano, mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere, uyezve vatabani munyama kweta rinongorora nyaya yezvekodzero dzevanhu, uyezve inhengo yesangano reAfriconsult Firm vachange vachitiudza zvizere pamusoro pezvenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muri yeZimbabwe, musakanganwi kuteerera chirongwa ichi manheru ano chandinenge ndichikokera ini Mike Hove weStudio 7.
Chirongwa cheThe Connection na8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisana nevechidiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwana udzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 kuNkwezi 2020 uMkhathisedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthetho wandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
Ezinye izikolo kathesi bezisetshenziswa njengama-quarantine centers, kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical, so angiboni ukuthi izikolo ziyavulwa.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi elizweni ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo kungenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana ebantwini abangamakhulu ayedlula amane 435 abahlolwe izolo akula otholakale elegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhle kwakhweza inani lasebehloliwe ukubana balalaleli gciwane loba hatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,474. Lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele-COVID-19. Kwasinda abangamashumi amabili lanhlanu 25 abagulayo bengamashumi amabili lasikhombisa 27 labulala abane. Abekolejini le-John Hopkins University kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 346,873. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,393,539. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 115,346, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu 3,471, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,426.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Umthetho Amaphandaba kaMantshi lamhlanje unqume usipha intathelizindaba ezizimeleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Intathelizindaba lezi zombili ezisebenza zizimele zetheswa umlando wokungalaleli amapholisa lapho zethekelele esibhedlela seParktown Hospital eHarare okwelatshwa khona inkokheli yabatsha e-MDC Alliance eyayithunjiwe zizama ukukhulumisana layo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
UChikore loTakawira babotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo bamiswa phambi komthethwandaba kaMantshi ngomgqibelo lapho abalelwe ukuhlawulwa isibambiso ukuze bathoniswe besuka emakhaya okwenze bavalelwa impelaviki yonke ebigoqela ikhefu le-Africa Day izolo. Lamhlanje babuye edale likaMantshi eMpare befakwe izankosi enyaweni kodwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezigoqela ezestudio 7 zalelwe ukungena edale ngezizathu ezingachasiswanga ngabomthetho. Igqwetha labo umnumzana Phaida Moyo Sawurombe wazise ukuba ababili laba baphiwe imvumo yokuhlawula amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500 ngamunye. Banikezwa imigoqo yokuthi bengahluphani labafakazi bakahulumende bahlale ezindlini zabo njalo bayezibika enkambeni yamapholisa kanye ngeviki. Idale liphinde lathi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obuqinileyo bokuthi kungani ababili laba kumele bayalelwe ukuhlawula ibheyili. USawurombe uthe kuyadanisa ukuba intatheli izindaba lezi zibotshwe ziqhuba umsebenzi wazo zingephuli imithetho esithi kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa ngabomthetho ngoba lo hulumende watsho ukuba umsebenzi wazo ukuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown yokulwisana lokuthelelwana lula kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa ngakwelinye icele baphinde bakhalaza ngokungazimiseli kokuvulwa kwazo kumaviki amathathu azayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Sekuzinyanga ezimbili izikolo zavalwayo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Uhulumende usethe izikolo sezizavulwa ngemva kwamaviki amathathu lapho okuzaqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka. Unkosikazi Nolizwe Sibanda ongumzali uthi kulendingeko eziningi ezifunakalayo ukuze izikolo zivulwe.
Thina njengabazali ukuthi in 3 weeks time izikolo ziyavulwa, eyi sikubona sesimene singamanga kuhle ngoba kunje kufuneka izinto eziningi, sanitizer, into eziningi-ningi. Ah, angazi kungenzakala njani. Siyafuna sithi abantwana babuyele esikolo kodwa eyi isimo seseZimbabwe asimanga kuhle ngoba heyi asilayi equipment ekwande singazi njalo.
Omunye wabazali umnumzana Ngqabutho Sithole uthi bambaxambili bengazi ukuthi okufanele kwenziwe yikuphi.
Njengabazali simbaxambili ngoba siyakhanya ukuthi abantwana siyihle ezilabo ezindlini balahlekela isikhathi eside, isikhathi esiningi sokufunda. Kodwa njalo sithi siyakhangela ukuthi benze lokhu kuthiwa i-online learning. Imali zakhona ezidingakalayo eziningi ezifunakalayo ukuthi abantu bethole idatha. Singakhangela ukuthi esikolweni kungcono ngoba bayahlangana labanye abantwana. Kodwa ke ekuhlanganeni khonapha kwaziwa ukuthi ogulayo nguphi ongaguliyo nguphi. Ngakho ke kuyinto esenza singazi ukuthi senze njani. Ngoba lakho khona lolwazi esilalo ngokuthi abantu bangaka abalomkhuhlane ngani silokho silufihlelo njalo kulabantu abalokho bebuya bevela kwamanye amazwe asazi ukuthi bona babuya belawo yini kumbe bengelawo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Mutsitirwa uthi umumo okhona awuvumi ukuthi izikolo zivulwe manje.
Akhonoko okuthiwo nguhulumende ukuthi izikolo ziyavulwa in 3 weeks, thina asivumelani lakho ngoba ukuthi izikolo zivulwe kumele kube lezinto eziningi.
zimele sezienziwe into zile ezifana lokutesta abantwana singakhangela khathesi igovernment ayila capacity yokutesta abantwana abantwana abadlula 1 million lababalisi abadlula 140,000 in 3 weeks ngoba khathesi ngenyanga ezingu 3 ezidlulileyo igovernment ikwanise ukutesta abantu bayafika around 37,000. So ukuze ukuthi iteste abantwana bonke laba lababalisi into leyo ayikho practical.
Uyaqhubeka umudzithirwa ethi aluba kuvulwa ezinye indawo kulokufaka impila kahle yabantwana engozini.
Ezinye isikolo kathesi zichisetshenziswa njengama quarantine centers kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical. So angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa. Thina njengababalisi sikhangelele ukuthi uhulumende avule isikolo ekugcineni kwe-lockdown ngoba asifuni ukuyenza ama-experiments lempilo yabantwana lempilo yababalisi. Izinto ezifana lamabhawa, lama-church, lama-stadium izo zimele zivulwe ekuqaliseni ngoba asifuni ukwenza i-experiment lempilo yabantwana ngoba yibo esibakhangelele ukuthi yibo bale future elizweni leZimbabwe.
Laloba abanye bebona isikhathi singafanelanga ukuthi izikolo zivulwe, omunye wabazali umnumzana George Fuyani uthi isinqumo sikahulumende osokuvula izikolo ngezigaba ngezigaba siqondile.
Ukuvula kwezikolo in phases kuyingathi kuyinto encomekayo kakhulu kuvela kuhulumende ngoba ungakhangela ukuthi igcikwane lele le-corona lispreada kakhulu nxa kungela i-social distancing. So bengavula isikolo kuvula form 6 primary kuvule exam class ka-grade 7 kuzabancedisa ukuthi bekwanise ukwenza i-social distancing after 2 to 3 weeks sebezaqalisa ukulandela amanye ama-classes. By then bazabe sebebonile la ma-challenges bazabe sebeke bahlangana lawo kuma-classes la beke avula sebezakhona ukuthi bebekwazi bengahadisa njani bethule ama-solutions. Siyebo njengabazali siyabe sikhathazekile but siyathemba ukuthi lokhu okuplanwa nguhulumende kuzasebenza njengoba kuplana futhi lakwamanye amazwe njenge-South Africa.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko ethi izikolo ziyavulwa ngemva kwamaviki amathathu ngezigaba kuqala ngababhala imihloliso lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafishane eliziphiwa nguMike Wobe. Ukugatsha lwezempila kahle esiqintini seSpringfield Green County esigabeni seMissouri lubikwa ukuba kulesisebenzi sesibili esikumsebenzi wokulungisa iinwele esesigula umkhuhlane we-coronavirus kuvinkili lwenwele le-salon elesisebenzi sakuqala esesisebenze ukulungisa iinwele zabesifazana abangamachumi edlula athoba minwe mibili 84 phakathi kwentsuku ezedlula iviki lokhu leyo salon ivuliweyo ekwethisweni kweziqondiso ze-coronavirus lockdown kuleso sigaba. Umqeqeshi womdlalo we-basketball ekholejini le-Georgetown University uPatrick Ewing uphunyisiwe esibhedlela lapho akade eselathwa khona izolo esesinde umkhuhlane we-coronavirus yena lendodana yakhe abaphila ngokuthengisa labanini bamabhizimusi amancane kwele Kenya babikwa sebesebenzisa izimota lamabhayisikili ukuthengisa impahla yabo ukuze benanakele imuli zabo ngalesi sikhathi lelo lizwe livaliwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Wobe.
Okwamanje wothi ngidedele kuChris Gande esipha udaba oluphathelane lezenotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edlileyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibali ukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutya utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-inthanethi ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithelwe ngamanzi silobunzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo abantu kabakhona ukuthenga imali kayikho okwakuqala ezinye izitolo kazisela izini lolutho ngokubana abaningi babe ode South Africa eBotswana abanye ba ode futhi aseZimbabwe but imali yokuoda nangokwayo kayisekho abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba basegoli besikhulumisa labantu semashopu nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona le goli khonokwana yikho kakhulu okulimazayo esinye esikunanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalo oholiswayo kuba nzima ukuthi baye ezigayweni izigayo ziyadura ngama-R20 kwezinda ngama-R15 kunzima kakhulu babagana.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Angithi umene ikhulumende uqale ukuprinta imali. Ukuprinteni kwakhe imali abantu beZimbabwe vele bahle ngokuhle kuhlangana nemigulukudu. Nxa imali iprintwa ivele kuhle kuhlangana nemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto esitolo, imigulukudu ehle iwise imali. Isicela ukuya edaradeni ingawo ebhenki. So khona lokho nje ukuthi iZimbabwe is an economically lawless society, ngatsho njalo ukuthi abantu nje akunamthetho kungazani nje kukumhlaba kumpuza idlemini kumhlandela vele utsile isiveliwe imali kunje sokukhuluma nxa imali isiwa utsho ukuthi abantu bakhaza abahola ima abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali ngabafoni nothi imali yabo ayisekho ivuka ingekho ayiselo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyameshula kwinto kwangkhona. So impilo isisuke ibe nzima bebathini makhaza nxabo sibani kukhanya nje akwani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyela kusetshenziswe lona i-US dollar kodwa naleli US dollar ngkhona likhona kalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithunge lelo yusa. So impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini makhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi ukubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe alila mafekitali alungisa impahla lokudla.
Lamhla ngibona isikwa besisenza $36 40 cents sisuka $30 ngamalanga ahlubeke. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esobisayo ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to 1 US dollar. So liqiniso lelo njalo into enkulu endle ukuthi into zihambe kanje ukuthi thina silesidubo ele-foreign currency khathesi njalo sinodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo angela ukuthi singabi nemali eqhedileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala imkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo, mthokazo omuhle.
Siyalinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni achiyeneyo okugoqela eZimbabwe. Ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios. Loba kunjalo silokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Embikweni kampathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba uMnumzana Sibusiso Moyo ophathelane lezamalungelo abesifazane elizweni uthinte udaba lokuhlukunyezwa kwabasakhulayo be-MDC Alliance. Onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova lezakamizi zakoBulawayo oMampofu uNtombi Zodwa loNokuthula. UMoyo uthe eleZimbabwe liyahlonipha amalungelo abesifazane ngoba kunje amapholisa ayisithupha abikwa ahlukumeza uMampofu seyabotshwa ngemva kokuphenywa kwalolu daba. Ngakho ke uhulumende uzakwenza okufanayo edabeni lwabatsha be-MDC Alliance. Kodwa ke abalwela ilungelo loluntu elizweni bona bathi uhulumende kanye lamapholisa yibo abahamba phambili ekuncindezelweni kwamalungelo abantu elizweni. Omunye wabo nguCharles Nyoni, yena-ke uxoxa loMike Hobe weStudio 7 ngalolu daba.
Into edanisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana, ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izidlili kanye lokuhlukumezwa. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibaba abaphambili nokuhlukumeza uZulu, njalo yibaba abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi se-lockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukaNtombi Zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu koBulawayo kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MDC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani bo?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolo lwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukaNtombi Zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu koBulawayo bechayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende uyabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. So nxa umuntu esechaywa kabuhlungu kangako kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini, okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayichiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu esiyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo nguhulumende kanye na bezomvikela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane loludubu ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala lamadoda into ezabahlupha empilweni yabo ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga alisesekho kahle ngoba kuzaba disturb kanye lasemendweni yabo okuba into nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njalo ayigcine isenzakala into le efana nani laba amantombazana achayiwayo nxa sibili umuntu achaywe izibuni zize zicile ziba mnyama kangaka so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kade vele uyabe ewoneni ngoba akula umuntu elungele lokuchaya omunye umuntu nxa umuntu ephule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kukamanje ajeziswe aphiwe isigwebo sakhe nothi ukuthi omunye umuntu uchaye omunye umuntu sibili hayi into ongamelanga vele ebisenzakala le kuleli lizwe lase
phosela amazwi akho okugcina utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani
sekufunakala ukuthi uZulu abambane abe umuntu munye singasavumeli ukuthi omunye wethu echayo ngamapolice asikhanyele nje sizimele sizithulile nje asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sisi bethu inkunzi sikhangile
uCharles Nyoni ngomunye wabalwela ilungelo loluntu elizweni lapho ke limuzwe exoxa lo Mike Hove we Studio 7 kwezemidlalo intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje uxoxa lomdlali weqembu lenguqu ele FC Platinum uRaman Butsanzira yenaye obejabulela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa izolo mhlaka 25 Nkwenkwezi.
UButsanzira uqale ukudlala esigabeni saphezulu ngomnyaka ka 2009 ngemva kokuba ebonwe ngumqeqeshi uMatinda Ndlovu edlalela iqembu lenew west lalikusigaba sika division 2 useke wadlalela njalo leqembu leCape United njalo uthi wenelise ukudlala kusigaba saphezulu kweminyaka edlule elithumi ngoba isebenza kanzima
awungeke ukubuye lula nje uvuke nje uthi odlala kwaIslanders is not easy teams like Islanders lama crowd earning so yana yomele upushe sibi because abantu labana ababelanda uzobona ibhora if you look at Capes again it's a big club and I'm here at Platinum again the Champions League totally different football from lesi idlale eZimbabwe you meet ama teams ahlale khona nje kwapana u Champions League so it's not easy make sure you off drugs into ezinjani njani off which into ezibulala career you have to learn from Messi or Cristiano Ronaldo that is injalo siyafunda even ingaka namhlanje 32 years I'm still learning
ukuthanzira ukuqhubekela phambili wakhuthaza abasakhulayo ukuba kuqhakathekile ukusebenza nzima ngoba italenta lodwa alenelanga kodwa umuntu kumele abe lephupho lokuba ngumdlali wezinga laphezulu aphinde njalo asebenze gadalala
talent alone alingeke usend awu kuya kumele upush as you have to make sure that you push inspired by Cristiano Oban umnandi that is cool asakhula sibona ochisa omaro o Richard Choruma o Chandida o Kapini yabo sibuye BF lapana sikhalela ukungena la singene mahara sibuye ipora esingawazi ukuthi wanti that is service njani service sikhona apa phakathi so it's not an easy road
umdlalo wenguqumile kulezi nsuku elizweni laseZimbabwe ngemva kokuba uqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 njalo ukuthanzira uthi phezu kokulandela imilayo yokuzivikela kumele abantu beqine ngomthandazo
kumele sibone ukuthi siyathandaza ukuzinto leyiphele sibili sithandaze of which umele silale ezindlini sanitize ukuze sibone ukuthi siyazivikela kulo mkhuhlane sifake umlimo phambili hayi ukuthi sikunqobe sibili and so into yokuthi singatshona siqambelana amanga ngayo hayi into ekhona sibini
ukuthanzela uthi kulesifiso esokuthi eqale ukwenza ezokuqeqetshi sasengumdlali ukuze nxa esethatha umhlala phansi abe ngumqeqetshi la yakhulisa abadlali bakusasa imidlalo yeCastle ka Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMpimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 awukacaci ukuba imidlalo le isizaqala nini njengoba umdlalo wenguqu ngomunye wemidlalo ukuthi ngohulumende ilengozi yokuba abadlali bengethelelana igciwane le-corona ngiyimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji
lingakali gqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi zikhanyile ebezihamba phambili. Lokhu ebengamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kuthi asebele gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intathelo ezindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyi. Abazali elizweni bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvala kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.